Mangwana nakana kwa watiriri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro kukadzi 3, 2020. Makateerera kustudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwe kuti munokwanisa kutiona pa Facebook iko zvino tichitepfenyura chirongwa chino pa page yedu ye VOA Shonam. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngatigadzise nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu. Toregera kuponda vanhu, toregera kurova vanhu, kusunga vanhu zvisina mwero, kungopo kana zvisina mwero, tova nemuono umwe chete. Tangodaro chete tatsvaira mumba medu, hakuna chikara chinogara mumba makachena.
Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc Vanelson Chamisa vanoti ZANU-PF inozvigokera moto muziso panyaya yezvirango.
Ava masherete vanakunja vaiuya kuno kuzimbabwe asi vakanga vachinda kusangana nemamb eparliament vachida kusangana nevanhu vanoda civil society nevamwe vanenge vari opposed to government.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindiresi paradza vanoti paramende yeZimbabwe yakakumbira kuita musangano nevedare resenate muAmerica kuti zvirango zvibviswe. Chirwere checoronavirus choramba chichirura pasi rose. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanoti ZANU-PF ndiyo yega iri kuzvikokera mhepo yakatakura mamera murusero panyaya yezvirango zvakatemerwa vakuru vayo. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nekomiti yeSenate inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica yekunyorera tsamba mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump kuti vawedzere zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemubato reZANU-PF vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. VaTrump vari kutarisirwa mukutanga kwakurume kuwedzera zvirango izvi. Asi ZANU-PF inoti vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu ndivo vari kuzvikoka. VaChamisa vanoti zvose izvi igudzira mukanwa.
Ini ndaneseke iyo ZANU ini yamunongoteerera imunochaipedzera maputika onzeve nekuteerera mashoko amunongokandirwa mabhomba asina basa. ZANU yati hatiteereri zvinhu zvotaurwa nevanhu vanenge vachida kungotsvaga kuputa. Mashoko akadaro anotaurwa chete nevanhu vanoda kuputa. Nyaya yezvirango inozikanwa kuti yakakonzerwa nei, yakakokwa nei, zviito zvakakoka, zviito zvakadeedza. Izvo zviito ndezvati ngazviregere kuitwa. Iwo unoti waita woda kunopomera asina kuita woti ndakaitiswa. Waitiswa unomboitiswa sei? Nani? Sei? Kupi? Ko wakapusa here kuitiswa kudaro? Chii chakamboita kuti zvinhu zvivepo zvakadai zvakashata here? Moda kupomera munhu anenge achingozvifambirawo. Zivai kuti tese pamunomemera mumwe munhu mhosva zvigumwe zvina zvakatendeka ini pachenyu. Saka ivava vari kutaura mashoko iwayo ngavazive kuti pavakatendeka chigumwe kuMDC vari kutaura zvinhu zviviri. Chokutanga vari kuti ivowo vane zvavakaita zvigumwe zvina zvakatendeka kwavari. Chechipiri vari kuti MDC ndeine masimba kudarika vamwe vese. Saka ndo vane simba rokuita zvinhu nokusaita. Asi haakuko kusaona kwavo. Hongu tine udhamu, hongu tine masawira, hongu tine chiremerera, asi hatishandisi chiremerera ichocho kuti zvishatire nyika. Isu toda kutungamira nyika iyi isina kana chirango. Zvokutoti toda kuti patinopinda pasava kana nechirango chimwe chete. So kana pakanza pabvise zvirango, dishi nderedu, dambudziko nderedu kuti zvingabviswa sei.
Saka poitwa sei semaonero enyu?
Ndosaka munoziva tichitaura kuti ngatiigadzirisei matungamirirwo enyika. Ngatigadzirisei nyaya dzeuore. Ngatigadzirisei nyaya dzeshanduko mareform. Ngatigadzirisei nyaya dzekutungamira zvakanaka good governance. Ngatigadzirisei nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu. Toregera kuponda vanhu, toregera kurova vanhu, kusunga vanhu zvisina mwero, kungopo kana zvisina mwero, tova nemuono umwe chete. Tangodaro chete tatsvaira mumba medu, hakuna chikara chinogara mumba makachena. Zvikara zvinoda munenge makashata Pakangoita rima muzi kuti mumbai mumo bacteria yato uyawo, mosquito yato uyawo. Saka tiri kuwanirwa mosquito mumusha medu nekuti mune rima, mune tsvina irimo. Ngatichairei mumba tobvisa zvese zvakashata. Zvimwe zvese vari kunze kwenyika chero vakada kuuya vachizviita kuchekea imwe tsvina, tinoona kuti tsvina yauyiswa nokunze.
Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vachitaura vari parunare muharare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yezanupf vakindness paradza, ava vanoti vakatokumbira kuita musangano nemutauriri wedare rehouse of representatives muamerica amai nancy pelosi kuti vazeye nyaya dzezvirango idzi.
Ndakatonyorera tsamba kuna senator Jim Risch, who is chairman of the Foreign Relations Committee, ndikamunyorera mwedzi mitatu yapfuura kuti tinoda kuuya ikoko na speaker veparliament advocate Jacob Denda kuti tizokuudzai zviri kuitika muZimbabwe isu separliament, kwete kuteera zviri kubva kusocial media kana kune vamwe vanhu vasinei or vasina ruzivo rwakanyanya nekugadzirwa kwemitemo yatiri kuita. Mwedzi mitatu futi yapfuura ndakasangana nenhume dzaibva kustate department kuti dzizondiona, ndikadziudza kuti endai munotaura kuna senator Jim Risch kuti tinoda kumuona titaure semaparliamentarian tese, tinzwisisane, kwete kuteerera zvemakuwa kana manyepo, kwete. Saka havasati vatipindura kusvika nazvino. Inyaya ndinokunzira kuti inyaya yavari kuita yezvino yavari kumboita yekuda kubvisa president wavo iri kuwanesa, asi tinokunzira kana zvapera izvi iyi vachatidenza. Toenda takatungamirirwa naspika veparliament advocate Jacob Mtenda kuitira kuti tinoonawo amai Nancy Pelosi ava vanova speaker wecongress kuti tinyatonzwisisana kuti tava papi panyaya dzedu dzekuti tigadzirise mitemo yanga ichishungurudza vana veZimbabwe kuti zvifambe zvakanaka.
Misangano yakadai yakapedzisira kuitwa rini?
Hatisati kwapera 20 makore apera makumi maviri emakore parliamendi maMPs eAmerica nemaMPs eZimbabwe asina kumbosangana, asi vanosarudza vanhu vavanoda ende vavanoda kusangana navo vanenge vari veopposition yeMDC, asi havati kusangana nemaMPs eZanupf. Ava masherete vanakunja vaiuya kuno kuZimbabwe asi vakanga vachisingadi kusangana nemaMPs eparliament, vachida kusangana nevanhu vavanoda civil society nevamwe vanenge vari opposite kugovernment. Isu takati ngatisangane tega tega titaurirane tikuudzei zviri kuitika munyika.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vari parunare muHarare. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere checoronavirus hwasvika pamazana matatu nemakumi matanhatu kuChina, nemunhu mumwe chete afa kuPhilippines. Kutapuriranwa kwechirwere ichi kwave kupa kuti upfumi hwenyika yeChina hutange kudzikira zvakanyanya. Zimbabwe inotiwo iri kuongorora vanhu vose vari kubva kuChina nedzimwe nyika dzine vanhu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Mumwe anga achiongororwawo mutambi wenhabvu weHighlanders Prince Dube, uyo achangobva kuChina uko aitsvaga chikwata chekutambira. Kuti tinzwe kuti Zimbabwe iri kuita sei kugadzirira nezvechirwere ichi, tabata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo.
Zimbabwe tamira-mira kuitira kuti chirwere chevhairasi chikapinda muno. Saka chikuru ndechekutodzivirira pese panopinda nevanhu vachibva kune dzimwe nyika, pamaairpoti nepamabhodha pese tirikumeka sure kuti vanhu vese vari kupinda vatariswe kuona kuti havana here kupisa kwemuviri. Saka pane mishini iriko inotarisa kuti munhu haasi kupisa muviri here. Saka ndo zvatiri kugadzirisa izvozvo, tatozvigadzirisa zvese zviripo kune dzimwe nzvimbo imwe chete kana kuti mbiri dzoda kuti dzinyatsochenenzerwa.
Zvinhu zvakamira seiko Victoria Falls kwamuri kushanya uku?
Taona kuti hava, asi uku kuground bhodha uku pakati pezambia nezimbabwe apa panoda kuti tivabatsire tiwanewo tivavakire dzimba kana kuti makontaina munochekerwa vanhu matemperature. kuti kana wakazowanawo pane munhu anenge ane temperature yakakwira muviri uchipisa vanokwanisa kumuisa imomo muquarantine asati aendeswa kuchipatara. Saka ndo patiri.
Saka matiwo muruda kugadzira nzvimbo dzekuti vanhu vabva varapwa chiripo ripocho kunhandare dzendege nekumoko, zvinoreva kuti kunenge kuine maambulensi naana chiremba zvinenge zvichifamba sei?
Ehe, kune maambulensi naana chiremba. Panotofanira kunge pana chiremba kuti kana pabatwa munhuzvinzi ari kupisa muviri woiswa muimba iya yeisolation wochitariswa arimo woonekwa kunzi akamira sei. Unoona kuti anokodzera kuti aende, anobva aendeswa kupi? Kuchipatara. Kuchipatara ndokuonoitwa chiisolation. Apa pamaairport iquarantine, wobva ipopo akuendeswa kuisolation. Anika sekuHarare tine zvipatara zvakaita sana Wilkins, ndozvatakati vanoenda ikoko. Bulawayo tine Thornburg hospital ecovid nedzimwewo nzvimbo dzakadaro.
Tingati gadziriro yeZimbabwe yasvika padanho repamusorosoro.
Zimbabwe yamira-mira kuitira kuti tisawana chirwere checoronavirus. Pamira-mira vanhu vedu vese vadzidziswa kuti zvinoitwa sei, mishonga yacho inonzi inobatsira. Taiwana taiunganidzawo vashandi vedu vese vapamabhodha vadzidziswa chikwata chedu chinoona kuti kana kwaita zvinhu zvakaipa maemergency chabatana chiri kutaura uye tafara zvikuru tichiona kuti mamwe makambani mahombe muno muZimbabwe amira-mira kuti atibatsire kutitsvangira mishina imwe inodiwa kumabhodha. Atoda kuti mabhodha ese tigadzirise zviri kugadziriswa, iye zvino vari kushanda vachitarisa kuona kuti hapana vanopinda. Atoda kuti tivabatsire futi kuti panyatso kusimba kumabhodha epasi, ari mabhodha endege. Aiwa, uko tinenge takamira zvakanyanya kunaka.
Gurukota runoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vachitaura vari parunare kuVictoria Falls. Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau repaInternet Resume Online rine nyaya yekuti vanhu makumi maviri vakafa kuTanzania apo vainamata vari munhandare yenhabvu mudhorobha reMoshi pedyo negomo reMount Kilimanjaro. Vanhu ava vainge vaenda kunoshumirwa naPastor Boniface Mwamposa, avo vanozviti vane simba rekuti vanhu vawane upfumi uye pakuda kunotora mafuta ainzi ane zodzo, ndipo pakatsikirirana vanhu vachibva vafa. Bepa nhau reHerald rine nyaya yekuti vanhu zviuru gumi nezvishanu vekunyatsime kuchitungwiza vanzi nekomisheni yaiongorora nyaya dzeminda kuchitungwiza vapiwe magwaro ekuti ndivo varidzi venzvimbo dzakavakirwa dzimba. Izvi zvinotevera kubuda kweongororo yemashandisirwo enzvimbo dzekuvakira dzimba inoratidza kuti vamwe vanhu vezvematongerwo enyika vaitengesera vanhu vakawanda nzvimbo imwe chete yekuvakira imba. Komisheni iyi inoti vanhu vaitengesa nzvimbo idzi vanofanira kusungwa. Vanhu ava vari paBremer Farm neLot 2 of Longlands Farm. Topedzisira nekutarisa zviri mubepanhau reChronicle rinoti makambani mazana maviri nemakumi matatu nerimwe chete anonzi ati ari kuda kuratidzira pamusika wekutengeserana weZITF muBulawayo. ZITF inoitwa kamwe chete pagore kubva musi wa21 kusvika 25 kubvumbi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana vekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo, asi tinokurudzira vateereri kuti vasashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
ini ndinoitwa Kadio ndinovundiri pano pamtata ndinoda hangu kupa pfungwa dzangu pamusoro peya ma president edu anana mtena na vice wao anachiwengwa nana munanga gwao varuma vanondishamisa chaizvo kutaura chokwadi mabatiro anoita one nemanzwa anotaura zvendirani ndiri pamashoko achiwengwa akataura nokuti dzidzo hakusi kupasa chete asi kuti kudzidza kugarisana nevamwe vanhu zvakanaka uchiita sei zvimwe zvakadaro ndinoona ndinapokana nawo mashoko iwayo because mabatiro avanoita vanhu nematongero avari kuita nyika ingaende kupi nomunhu asina kudzidza munhu asina chaanoziva munhu asingatauri kana chirungu zvacho ndo saka muri kuona muzimbabwe zvinhu zviri kunetsa seizvo zvizvo nokuti ZANU PF haitungamire vanhu asi kuti inotonga vanhu iye zvino izvi nyika yadown yapasi chaipo chaipo tinotova demba mugabe kuti wakanga watori nani pane zvatiri kuona iko zvino izvi nekuti iko zvino izvi mvura hakuna zvirwere maticha hakuna madhokota hakuna vanhu havasi kutambira magesi hakuna zvese zvashutdown muzimbabwe saka chiri nani ndechipi ichocho ndatenda
ini rasta ndiri kuzimbabwe ndinotini inochamisa vari kutamba nenguva chaizvo ko vanodirei zvekuswera vachitenderera pazvinhu zvavanozoti hazvishandi varuregererei kungoti tiite zvekuvhota kunyange pamafoni chaipo chaipo anzuti ndo vakauya netekinoroji ndo vakauya neinteneti nokuti zvinhu zviite zvakanaka mafoni isati kufonezana sai vakauya naanachamisa vari kuict nguvai saka varegererei kungoti tingovhota pamafoni maservice provider okontrola ndiwo mavhoti registration yongoitwa sekungorejista kwatinoita mazvese tiri pamafoni basa rese rova kumaservice provider other than kupa zeki basa vachitengerwa mota dzinodhura pachibudiswa mari yakawanda chini dziri kuenda kuzeki at the end of the day takuchema nekuti variga vazoita sei ko varoregererei kungoti tingoita zvepafoni and pafoni pakanakira kuti hapana munhu anonzi arovha kubasa achienda unovhota zvinhu zvingori simple aivanga vari vamwe vafunga walong mafungiro angu iwo vanyatsovatora vacherechedza otherwise tingangobudawo nechimwe chinhu chitore nani pane kuswera tichikakavadzana nevakuru ava tichiita zvimwe zvese kana as long as tichipinda mubalot handione pane chinobuda
dimakadi studio 7 ini ndinoitwa Stembeni Kundani ndiri kusouth africa kuchobek munozviona zve vanhu vezanu pf vakapata kungwara chaiko chaiko hapana kana totaura hanze vanhu vemdc vanotaurisa kana vanhu mapurisa achirambidza kutsvairwa chamisa ana kunogara pachigaro chamunangagwa but ari kuitira kutsvaira nzvimbo chete kwete kuti ari kunogara muparliamendi kurambidza kutsvaira mapurisa ezanu pf munodyeko imapurisa ezanu pf iwo muriwo namapotatoes ndozvamuri kugwinyirira muchirambidza vanhu vanoda havo kutsvaira kuchenesa nyika nzvimbo kuti ichene
makadini zvenyu apo pastudio 7 varume ndiri kukumbiravo ndarwadziwa noupenyu kuti dai vanhu vanoita nezvematongerwo enyika mapolitical parties aika varume dai vanhu vavagara pasi vawirirana because matamburiro atiri kuita ka anorwadza kunyange zvikanzi unorarama uri musouth africa machona munodorwadza kugara zvakanyanyisa kudarika kumusha because wani unogara wangobatira hura mumaoko hausi sefi mumba maunogara ndomaunovata ndomaunogezera zvakawanda mumba imomo muchi one room upenyu hwatiri kurarama hwakaoma varume ndiri kukumbirawo kuti dei varume ava vanga vatigonera kutipa kuti vadombogarawo pasi vataurira vawirirane because tiri kusafa nekuda kwamapolitical parties nyika yedu haina kuomerwa but avo vanoita nezvezanu nanamdc nezvechinyi zvongazvikanzelewo ndozvinhu zviri kutiuraya nenhamo
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7 tinokokai kuti mutumire mashoko enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume akapfurwa akafa kuLondon nezuro mushure mekunge abaya vanhu vakawanda nebanga. Mapurisa emuLondon anoti vanhu vaviri vakakuwara muchiitiko ichi mushure mekukuvadzwa nebanga iri. Meya weguta reLondon vaSadiq Khan vakanyora mashoko paTwitter vachiti vanopfurikidza mwero avafe vakaonza ruvengo muvanhu zvekuti vazoguma varwisana. Gurukota rinoona nezvekurima muSomalia vaSahid Hussein Lid vari kuyambira kuti munyika iyi munogona kuita nzara mushure mekunge nyika iyi yasangana nedambudziko rehwiza dziri kudya zvirimwa. Somalia yagara yakatarisanawo nenzara sezvo vanhu mamiriyoni matatu vasina chekudya. Dzimwe nhengo dzedare reSenate kudivi remaRepublicans dzinoti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato ravo remaRepublicans vakakanganisa nekuda kukumbira Ukraine kuti iferefete vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navaTrump musarudzo dzegore rino. Nhengo mbiri dzemaRepublicans dzinoti edare reSenate. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvemutambo weNFL kana kuti National Football League wati Chiefs kuMiami, Florida. Kansas Chiefs yakunda San Francisco 31-20. Mukuzeya nezvemutambo uyu tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, vaPromise Sunday.
Aiwa, Super Bowl unenge wabuda zvakanaka. Wafadza zvikuru kwazvo. Kansas inenge yagona basi.
Ndo yamava muchitarisira kuti inokunda here?
Ya, ndoyana nichitarisirawo kuti inokunda yabva yanazoitawo mutambo wakanaka.
Asi tichitarisawo iwo mutambo uyu, ndo mutambo unenge wakatarisirwa zvikuru nevanhu vakawanda vemuAmerica nevari kune dzimwe nyika. Chii chinopa kuti vanhu vanyanyofarire mutambo uyu semaonerenyu?
I think mutambo uyu ndo mutambo wakadevelopa nemuno muAmerica kunyanya. Unoona kuti mutambo wavo uyu ndo football yavo. Madiro atinoitawo soka kunzvimbo dzedu kwatakakurira kuna naAfrica kunokuwo mutambo wavo wavakaita mukuru ndiwo wefootball. Amerikawo nekudominika kwainoita paworld stage. Mitambo yavo yavanofarira iyi vakakwanisa kuita commercialize kudhara chaizvo. Dzimwe nyika sadzi dzaita commercialize masports. Saka I think ndosaka tichingoona une mukurumbira zvakanyanya iyo football yavo iyoyo, even National Basketball Association yavo. Masports avo vanokwanisa kuvamaketa zvakasimba.
Kazhinji rinenge riri zuva rekutandara nemhuri kana kuti neshamwari, imi manga muchiita sei kuona mutambo?
Aiwa, tanga tirivo kumba kweshamwari dzedu dzatinopinda nadzo makereki. Saka tatounganawo tiri mhuri dzinokwana kuita zvishanu tiine vana vedu tichiona tichigocha tichifara tiri pamwe chete.
Kazhinji vamwe vanotarisira zvinenge zvichitengeswa kana kuti maadverts uye kuti ndevapi vaimbi kana kuti muimbi anoridza vakomana pavanomboenda kunodya maranjisi kana kuti half time. Nhasi panga paina J-Lo naShakira, mazvionawo sei?
Vatifadza zvikuru kwazvo. Tanyanyofara nekuti Shakira anofunga munozviziva kubvira paWorld Cup yekuSouth Africa paya paakaimba song yemain theme yesoka World Cup yekuSouth Africa iyaya. Akabva anatsokwanisa kubatawo biti racho. I think biti redu rekuAfrica rakambanakidza zvokuti nhasi vatambawo song. I think manzwiro andaita inenge song yapepe kale yajera jerande iyaya. Vatambawo biti rakarerekera ikoko, zvinova zvinhu zvinotifadzawo zvikuru kwazvo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Carolina muno muAmerica, vaPromise Sunday vachitaura vari parunare kuSouth Carolina kwakare. Muchirongwa chedu chemumhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi Shinzoman uyo ane kambo katsva kari kunetsa kanonzi Gusheshe.
Nyango kabika kando pandimbo manya musango nakamira yo
tinokutambira nemufaro muchirongwa chedu Shinzoman.
Aiwa, munofara here kwamuri kukurumira kwamakungo?
Aiwa, kuno tinofara hedu chando chete.
Aiwa, kuno tombopiswa totonhoka, piswa totonhoka, tichitojaira.
Shinzo, tombotarisa kambo kavakabura kanonzi Gushesha aka uchimba naNovi Keys. Kari kutambirwa sei nevanhu?
Vanhu vakatambira. Wozi sound yacho iri different, zvasiyana nezvavaigara Shinzo mazoe. Saka tiringoti matambiro avo kuzviti zvirikuratidza chitendo. Ende zvaane rimwe level rekuti zvakutambirwa Africa kana neko kwamuri ndofunga mazvinzwa. Saka zvaane kamukalevhu kakasiyana kanga nako before.
Tarisa iko kambo aka kanonzi Gusheshe zvinoreva kuti kudii?
Gusheshe marudzi here baba?
You motokari?
Da, moto ya Gusheshe BMW. Bari manje apa Gusheshe manje takarishandisa semusikana.
Ndopari kubva nigiri yacho kuti ibango chairo.
Aiwa, ibango Gusheshe hariperezve kumhanya. Gusheshe unenge sheshe udzo dzidzoka nogo dzidzoka chipinda nemukati kubuda nekuseri.
Yeah, saka tiri kuona kuti rwendo runo makaimba imi naNovi Keys ndianhu?
Yeah, Novi Keys is an artist from Congo.
Anobva pa DRC apa?
Anobva DRC, but amai vake vanobva kuTanzania. Saka it's DRC on Tanzania.
Sei makazofunga kuti munge muchibatana naye pakamba?
Kubatana na ningirikenzi nemukomana. Mukomana ndakaona achigona because mukomana ane different sound inoitwa nevamwe vanhu vese andakambona.
Gore rino tiri kutarisira here rimwe damba refu kubva kuna Shinzomani zviri kufamba sei? Pane zvimwe here zviri mugapo?
Zvakawandisa because apa ndichataura kuti ndichabudisa mavideos akawanda nemasingles akawanda but album ndichiri kutoronga kuti ndodii. But ndokwanisa kuzokudza zvafamba kuti ndichaita sei, ndoita album here kazi but now masingles arongobuda zvichitoenda.
Pane imwe iri kuuya here mazuva anoteera kana mwedzi uri kuteerwa?
Yeah, pane masongs akawanda zvekuti but asanda selecta kuti ndeitiri kuya because inini ndiringoita mavideos and then ndozongosumeza but now ine song yangu featuring Gasporia yandirikuda kuti ndirilise nawa but I think some silent time.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Shinzoman nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda baba.
Aiwa, tinotenda zvikuru muimbi Shinzoman angari parunare muHarare. Mangwana tinenge tine hurukuro nemuimbi Greatman ane kambo kari kunetsawo kanonzi Kuita kwaMwari kakaimba naMathias Mere. Aiwa, vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vanoti ZANU-PF inozvigokera moto muziso panyaya yezvirango. ZANU-PF yotsvaga kuita musangano nenhengo dzedare reparamende muamerica nenyaya dzezvirango. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.